Mapisarema, chitsauko chezana neimwe. Ndichaimba nezvorudo rwenyu nokururamisira kwenyu kwamuri, imi Jehovha. Ndichaimba nziyo dzokurumbidza, ndichangwarira kurarama upenyu husina chahungapomerwa. Muchauya riniko kwandiri? Ndichafamba mumba mangu nomwoyo usina chahungapomerwa. Handingaisi chinhu chakaipa pamberi pangu. Ndinovenga mabasa avanhu vasingatendi, haanganamatiri kwandiri. Vanhu vane mwoyo yakatsauka vachava kure neni, handichazovi nechokuita nechakaipa. Ani naani anoitira muvakidzani wake makuhwa pakavanda, iyeye ndiye wandichaita kuti anyarare. Ani naani ane meso anozvikudza nomwoyo unozvikudza, iyeye handingamuregi akadaro. Meso angu achava pamusoro pavakatendeka vari munyika kuti vagare neni. Iye ane mafambiro asina chaangapomerwa achandishumira. Hakuna munhu anonyengera achagara mumba mangu. Hakuna munhu anotaura nhema achamira pamberi pangu. Mangwanani oga oga ndichaita kuti vakaipa vose vari panyika vanyarare. Ndichauraya vaiti vezvakaipa vose vabve muguta raJehovha.